Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino tava nemari yedu, and what is important ndezvo kuti let's embrace mari yedu. Mari yavapo iye zvino, the exchange rate is going to be determined by the market. Tinotenda zvikuru, ndiyo mari yedu yatovapo, taakuenda mberi.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushandiswa munyika nemuvhuro yeZig. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda pakutengesa fodya pamisika yefodya kukaroi mudunhu reMashonaland West. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ nhasi raparura mari itsva inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG, iyo ichange ichishandiswa munyika kutanga nhasi, iyo ichatsiwa yanga iripo yeZimbabwe Dollar yaidaidzwa nekudzi RTGS neveruzhinji. Asi vamwe vanoti chinodiwa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yenyika, kwete kungoshandura mazita emari. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matanho achatorwa neRBZ kudzikamisa zvinhu munyika, gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya, vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo.
With effect from today, the 5th of April 2024.
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yemaZimbabwe dollars kuiisa kumaZimbabwe gold kana kuti ZIG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi hazvirevi kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti,
I've been seeing stories on social media, people saying the central bank wants to convert our lost balances into ZIG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Ayo manyepo, sezvo ndisina urongwa hwekubira vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka, dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZIG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino, dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZIG 13.40 kana kuti $1 = 13.4 ZIG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru 40 padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZIG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa, nekuti 18 rand inokwanisa kutenga $1. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa kuti musoro uteme chii kuti Zim dollar ishaye basa muZimbabwe? Inyaya yekuti inflation haisi kukondroleka, parallel market rate haisi kukondroleka, inyaya yekuti hatina production, ndozvaita kuti currency yedu ishaye huremu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yemaZIG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete nekuti zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya, iko zvino kune vatsva vauyava. Saka tiri kuita kunge tiri kutenderera pachinhu chinoti meri go round.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvemasaramusi kuda kusimbaradza dhora remunyika iro rangaroita muramba mhuru uye richipera simba. Asi nyanzvi inongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanozviramba.
Yatogena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yaconvertwa at a rate of 13, iwewe ultimately ndiwe uchanyanya benefita zvakanyanya pane zvirozvo.
Imwe unyanzvi inongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuti matano atorwa neRBZ nhasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya.
Bada kukansa ku limita central bank borrowing, central bank spending, uyo zvakare even money supply ya reserve money takakansa kunge limita zvakare zvinogona kuunza kudzikama muekonomi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari neupfumi hwenyika vaClemence Chiduwa vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu, inflation, munyika.
As long as the exchange rate yedu ichidetermine ne market and itine ma reserves akakwana to support the exchange rate, hakuna ma movements anenge achiita. Isu tiri kutarisa kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama.
Gavhuna Mushaya vanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva makumi maviri nerimwe kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa mazig. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, zvichitevera kuurayiwa nemauto eIsrael kwevashandi vanomwe vesangano raipa rubatsiro rwechikafu muGaza reWorld Central Kitchen, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza parunhare mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti havana kufara nechiitiko ichi. VaBiden vakakurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhuwo zvavo muGaza pamwe nevemasangano anopa rubatsiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Muhurukuro yavo vaBiden vanonziwo vakataurira vaNetanyahu kuti kuenda mberi kubva pari nhasi rubatsiro rweAmerica kuIsrael ruchaenda mukuburikidza nokuti matanho anenge atorwa neIsrael ndeapi ekuchengetedza vanhu vasinei neHamas kana kuti vanhu vasina kupakatira zvombo, nekudzikisa kuurayiwa kwemadzimai, kwevana vadiki nevamwewo vanhu vasinei nehondo iri kuitika.
Sevanhu vanogara vachitaura vose nekutsigirana, chii chakasiyana nedzimwe hurukuro dzavanogara vachiita? Rwendo runo vaBiden vakati
vaBiden vanonzi vakashandisa mazwi akasimba zvikuru kwazvo, vachitaurira vaNetanyahu kuti kana Israel ikasasandura maitiro, havaone kuti America icharamba ichibatsira nenzira yainga ichibatsira nayo.
VaNetanyahu vachateerera here?
Tinoona kuti maitiro vaNetanyahu havari kubuda pachena kuti havasi kuteerera zviri kutaurwa navaBiden. Ivo vari kutemba kana kuti vari kuvimba nekuti vechiJudha vakawanda vari muno muAmerica, vakawanda muhurumende yava Biden, iyoyo vakawanda muCongress kunyanya vechiRepublican vachavatsigira, uye vari kuona sekuti sezvo vaBiden vakatarisana nesarudzo zvichavagozhera kuti varambi vachiomesera Israel, nokuti vanhu vechiJudha muno muAmerica vagara vanozikanwa kuti ndo vakabata mari, ndo vakabata zvokufambisa kwemashoko yatingati media and communication. Saka vaBiden havagone kuramba vachigumbura vechiJudha, nokuti vakavagumbura zvinogona kuzokonzeresa kuti vasakunda musarudzo yatakatarisana nayo, uye vasazowana mari yavanenge vachitarisira kuramba vachiwana vachipiwa nevanhu vechiJudha. Nyaya yekuGaza iri kunetsa nokutemesa musoro waBiden zvikuru kwazvo. Tiri kuona kuti zviri kuomera vaBiden zvikuru kwazvo kana takutarisa munyaya yekutsvaga rutsigiro kwavo nesarudzo dzatakatarisana nadzo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington natanonoka wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. senzira yekuedza kurangarira nekuremekedza nayo vasikana vechikoro vekuNigeria vasati vawanikwa makore 10 kubva zvavakapambwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero cheChibok mudunhu reChibok. Firimu rinonzi Statues Also Breathe rakaratidzwa nezuro muLagos. Mauto eIsrael Defense Forces azivisa nhasi nezvekudzingwa basa kwemauto mana ane chekuita nekubhombwa nemuchadenga kwakaurayisa vashandi vanomwe vesangano rinopa rubatsiro mukutanga kwesvondo rino muGaza Strip. Mumashoko kuvatori venhau ekuzivisa zvakawanikwa kubva mutsvakiridzo yechiitiko chemusi wakubvumbi 1 ichi, Israel Defense Forces yati mauto mana achadzingwa basa. Vamwe vakuru vemauto vatatu vakapiwa yambiro pamusoro penyaya iyi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezviminga mpinyi zvakawanda zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa mari dzavo kana vatengesa chirimwa chavo, kudhura kwekutakurisa mabhero kuenda kumisika yefodya, pamwe nekubhadharwa mari shoma pakirogiramu rimwe chete refodya inenge yatengeswa pamisika yefodya kukaroyi mudunhu reMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroyi ndiva Harrison Chokonya, vanorima vari papurazi retrokiadza riri pedyo nekaroyi.
Tinokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisa mapurazi efertilizer, kuti takatengesa mombe yangu ndogona kutenga fertilizer yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4, haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhurai.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu rehurungwe amai Matilda Ngwerume vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rineri challenge iripo ndekuti mumamisha kwacho chibage chachaafu. Nechallenge kuti unotofanira kutowana hofu yahwekaatengetika. Saka pamwe nevashandi vanosvika kana 50.
Mumwe murimi wekwarusape mudunhu reManicaland vaGeorge Pasipamire vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vaGeorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekuti vakakuita mamembers vedu vari uri kungowanika kuHarare ichokwadi kuti runogona kunge uchidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone, saka tatori nedambudziko.
Panyaya yekunonoka kubhadharwa kwevarimi, vaseremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoedza incident yandataura iyo yekwarusape neyekwamutokwe, asi kumwe hasakanyasa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaapiwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and Marketing Board TIMB nedonzvo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya iri kutengwa zvakanaka, endi yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapihwe mari yavo yose ari madhore ekuAmerica kubhanga renyika reRBZ.
Ivo as growers vane maassociations association avanawo, they need to take their issues vaendese through my association. Then association will then represent them vaendese chemo zvavo ku RBZ. Because isusu as the season starts, we are guided by RBZ. Atisirisu tinouya nemutemo wekuti vagrowers dzese varigadara 10-5-10-5. It's a directive from the government. RBZ inototiudza.
Nyaya yekutengwa kwefodya nemari isingafadze varimi changova chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga. Asi zvinonzi dambudziko iri harisi kugadziriswa. Fodya ndicho chirimwa chinopa nyika mari yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvose pari zvino. Gore rapera yakawanisa nyika mari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica, kana kuti US 1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera, bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri, kana kuti US $4.92 per kilogram. Huwandu hwefodya ichatengeswa mwaka uno hunotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera, nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms, asi gore rino inotarisirwa kuwana gohwo rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.
Yave nguwe enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zita ndinoita wavangoma. Ndada kuti ndimbotaurawo maererano nenhau yandakaona nezuro yapurezidendi weZANU PF vamunangarwa vachiita sevaibhega dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzibatsire nechikafu munyika maita nzara. Ko uyu bhururu wavo uyu wendinoona unofamba chikusha mari munyika uyu Wiknel Chivayo, why asingabatsiri nyika? Why achibatsira vanhu vakatoita mari neshekare asingabatsiri nyika, asingabatsiri kuisa mishonga muzvipatara, kubatsira kuisa kutenga chikafu? Sinzi nyika yakatarisana nezhara hombe, ndatenda zvangu.
Makadii pa Studio 7, makadii. Tinotenda nekuti panhau zuva nezuva. Tinoshamisika nemukuru uyu. Uyu mukuru anotaura zvisinganzwisike. Mazuva apera aitaura nyaya yekuti kwai iye chikafu ndinacho chekupa vanhu vanhu vangu muno muZimbabwe. Asi nhasi uno uyu ndopotaura kuti ungavapindiri vekunze. Munoona vari baba chaivo here?
Makadii. Ndinoda kupa kutenda kuti makakwanisa kushambadza nezvenzara iri muno muZimbabwe, kusvikirawo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaakugamuchira kuti yava national disaster, vekunze ngavapindirewo. Tinotenda Studio 7, ndokuti nefenyuro zveuku pamwewo tingararama.
Kutonzwa kaMnangagwa achibvuma kuti izvoni muZimbabwe maita nzara yafunya chisero, zvinova zvinhu zvataingoimba vachiramba vachiti makanaka, chikafu chakazara, zvazodai. Nhasi uno ndokwava kutsvaga kuti vanoda kubetsera nechikafu ngavabetsere. Zuro ndizuro pano iwo Mnangagwa naChivayo, mamuri paZCC kwanhemi yavo, mukadhoneta imimi 1 million US kuna nhemi yavo. Munhu agara aine mari kudhara. Handiti mari iyoda makatora makasaplaya chikafu samwe kune vamwe vandotambura, mungadi makabisa vanhu vakawanda, asi munotora mari muchipa vanhu vagara vaine mari kudhara. Unotomboshandisawo here pfungwa kutombotanga wafungawo pane zvauda kuita?
Zvinondishamisa zvisingaiti. Hapana mwedzi miviri mitatu purezidendi achipa madzishe kutengera madzishe mota 100 dzinodhura, achitaura kuti hapana munhu achazofa nezhara. Muri kuwesta mari muchitengera madzishe mota kuti muwane kukambenekwa namadzi, bati nyika ine nzara. Nhasi unomashishama futi kuti yava national disaster. Wanga uchimbotaura uchiti zvinhu zvakakunakira, nhasi wakuti zvashata. Pane nguwangani yawapedza kuzvitaura. Hazvitaridzi kushandisa pfungwa kana machembera ndiye munotamba nevazvikuru kuDzimba uku. Zvose ndinoda kungodhisaida, zvose ndinoda kungozikamwa. Hazvibatsiri, sinonsense. Nhasi unoma kuti vari diaspora ngavatibatsire, asi pakodzero dzedu dzekuti tivhote munyika hamudi. Tivhote tiri kudiaspora hamudi, makuda rubatsiro kubva kudiaspora. Shandisai pfungwa.
Pasudo seven murisei apo, vajonga kandimere navatononoka hwandi apo, ari sei apo? Saka makazotori chirongwa chemangwana ani matovharisa here? Zvatirwadzisa manhu, zvatirwadzisa manhu. Ndozosai chirongwa chemakuseni, mazosai chirongwa chemakuseni manhu. Ndotendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenyika chemutambo webasketball chemaCavaliers vaEdmond Mutetwa vanoti mutambo uyu wadzikira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya rutsigiro rwakasimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe yakakundikana kuendesa chikwata kumitambo yeBasketball Africa League iri kuitirwa matunhu akasiyana-siyana muAfrica, kutanga nemuSouth Africa uko kwakaitirwa Kalahari Conference mwedzi wapera. Makwikwi epiri eNile Conference ari kutanga svondo runouya kuEgypt uye achatambirwa kuSenegal neRwanda. Vamutetwa vanoti shuviro yavo ndeyekuti Zimbabwe ikwanisewo kupinda makwikwi akadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mukatarisa mutambo webasketball muZimbabwe wakadzikira. Chimwe chinhu chaita kuti idzikire inyaya yekushaya vanhu vanotsigira local fantasy. Taane kana 20 izvi tisina kana fantasy. Ende mukatarisa pese nyange pavanoita makombetion anoti maholiday kuti tichitamba netimu dzemanageri nana Blawal. Nyange vanhu vakatamba vanoenda kumba ngori maoko, haana kana medal. Kana wakatopiwa medal unogona kuti haisina kana kunyorwa. Mukatarisa wavo kudhara kwei tanga tine masportership vakashewo vanakodha kanana vanana bolingers tanga tine masponsors aitwa kumatwendi chaiche asi izvozvo hakuina. Chimwe chinhu chinoita kuti basketball idzikire inyaya yelocofu transparency inemaholidership izvi ari kuihana basketball yacho vanhu vanditotongwa nedemo havadiwe. Mukatarisa tine maplatform akawanda vanonenda vanoita chi but sometimes ndezvekuisikana market havana kana basa vanhu vanatongotore vebasketball but havana kana mbobvira vakamba kana any championship yavakabvira vahwina.
Zvii zvingaitwe kuti mutambo uyu uwanewo chiremerera sei zvatinoona zvinoitwa kumutambo wenhabvu?
Tinoita anozi maprovinsi. Maprovinsi ndiwo anonovhota. Asi dai vati maprovinsi arege kuvhota basketball leadership vange ti maplayers ngauye vaite se vavhote because maleadership emaprovinsi anogona ngotenderwa motikari kana ndiye ndichakuita zvakati. Saka ndizvino zvinhu zvekuuraya mutambo. Maplayers vanokanhina manyii ndo vanhu vanofanira kurana basketball vanokana kuvhota ndo vanhu vanofanira kuita izvi because mukatarisa kuti muZimbabwe makabuda vatambi vane mbiri vanhu vakaita sana dinanyang anana pisautete vanana tambudza ijonera vakabuda anana rikfuton vamunoona vatu vamalonga mabasketball players yesana hadina anasinda buti nenyaya yekuti vanhu vaakutsakuna kuti tinoita mari ebasketball mari yedu iri mutezi yenzi here.
Tinoona kuti pane makwikwi makuru ebasketball league Africa iyo akaitangirwa kucape town muSouth Africa uye zvachange ari kuEgypt. Zimbabwe iri kuwanikwa muchiteera here makwikwi aya? Tichiona kuti mamumo mumakwikwi aya
kwateja.
Vanga vari mutungamiri wechikwata chebasketball cheCavaliers vaEdmond Mutetwa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo weZim Dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitare rekuti Star Actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuru yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ngoma inini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumhangura vangoma zvasitomburumuro bhazi pane shamwari yangu yakati hachi hatichizi tingoimbe ndopa ndakaita se kunangangoti hari katingoimbe pesaiwo zvanhu zvatopinda chi muroko
pakatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira zei?
Vabereki havasati vazviziva zvavo kuti nini vinoimba vozi inini handigare navo hameno kana vari vachizvizivo kune vamwe kwavariko.
Vari kuitambira sei nemhanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu ndakatanga nini vaingoti siyana nazvo havasiyana nazvo davatsvaga rimwe bhizinesi rekuita davatohodha kana kuta sei pamari yakuta sei yauri kurekodha.
mira asi misuwa 80 takatofara 80 december kutofara tichipemera
matambudziko munosangana nawo ndeapi
challenges atosangana nawo pakuimba pa inini handisati ndana manager kungozvita zvakamutika zvato kunongoita challenge ngokuti ndokunoshaya mari kunda studio singikana kuti ananeri nafanta ngongondi kunderi kuchimbiro kupinda ndokunoshaya kana kana mari yekunonopinda panguva iyoyo
vanoda kukubatai vanokubatai kupi
vanoda kutibata vanongondibata pa 071 8 1 8 1 3 1 3 1 0 071 8 1 3 1 0 ndopandobatika ipapo
Woza Friday tombokwenya magitare kamuchana.
Kamuchinzwa kambo kanonzi nyaya yangu manzwa hurukuru yaitwa na Melusi Nyawira aka star actor ari parunare kuchegutu na Ivan Zininga we Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondorinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nhasi tiri kutarisa kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yave kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushanda munyika yeZIG. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena nomutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chonanjani mtshaka zomuhle siyahlangana kweza kusihlwa ngolwesihlanu ku Studio 7 mhlaka 5 kumabasa 2024 igama nguntunga milinko mo endabeni zethu lamhlanje usiba lukhulu omutsha webhanga helikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushavano wethu le imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi Zimbabwe Gold kumbe iZig. Incwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka. Kanti owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe engaba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe omutsha ibhanga le Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushavano namuhla wethu le imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZig. Umushavano uthi le mali ilohlonzi ukwedlula idola leZimbabwe eselimiswe ukusebenza futhi uthi iZig izaqeda ukukhwela kwentengo yempahla mahlayana njengalokho okwenzakalayo kulezi nsuku, kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula umbiko wakhe omayelana nomhlahlandlela ukusetshenziswa kwemali lonyaka owe monetary policy statement, uMushavano wazise ukuthi imali entsha le isihle yaqala ukusebenza namuhla. Uthi njalo imali ephepha imi kanje kule 1 zig, 2 zig, 5 zig, 10 zig, 20 zig, 50 zig, 100 zig, le 200 zig. Uthe njalo elitshe kule half zig le quarter zig zona athi zizakwethulwa ngokuya kwesikhathi. Umushavano oqale umsebenzi njengosiba lukhulu we-RBZ kunsukwana ezedluleyo uthe imali entsha le ilesisindo esikhulu ngoba idola leMelika elilodwa lithengwa ngamazig alichumi lantathu 13.4 ngedola leZimbabwe eselesuliwe. Idola leMelika belithengwa ngamadola aphezu wangamachumi amane $1.40 kusiya phezulu obekudala ukuthi intengo yezinto ikhwele njalo nje. Umushavano uxwayise labo abagcine idola leZimbabwe leli elidala ukuthi balihambise emabhanga phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ukuze baphiwe amaziki.
So, with effect from today, the 5th of April 2024, banks shall convert the current Zimbabwe dollar balances into the new currency, which shall be called the Zimbabwe Gold. Z, capital Z, small I, capital G, ZIG.
Kusukela namhlanje, amabhanga azaguqula imali yonke ibe yiZimbabwe Gold currency, iZIG ngamafitshane.
Kubeke sithi, ulethemba ukuba imali entsha le kayisoze ilahlekelwe isisindo mahlayana njengama-bond notes futhi uthe izasebenza ndawonye ledola leMelika lerandi njengalokho obekuvele kusenzakala.
Banks are directed to rename all the Zimbabwe dollar accounts as ZIG accounts. In other words, what used to be RTGS and operating under the RTGS platform is now ZIG.
Lapho kuguqulwa imali yonke yeZimbabwe, amabhanga akhuthazwa ukuba aguqule yonke imali ibe yiZIG kwele Zimbabwe.
Umushavano ukhuthaze uZulu ukuthi ayithembe imali ngoba ithemba kuyiso isombululo esizaletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lentuthuko. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi kaziboni lokho kusenzeka. Enye yazo ngumnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso ye Disability Center.
Ngingathi mina nxa into zomnotho zingakalungi, nxa abantu bengakabi lethemba ku-currency lay entsha, angibona ukuthi kuzaba le-change enkulu kakhulu. Abantu bazasarenda ama-ZWL bathole lawa amazigi, kodwa indaba ze-inflation ziyaba zingakalungi.
Amazwi kaKuchera agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Owen Chuma owenhlanganiso yeZimbabwe Economic Forum othi okwabangela ukuwa kwedola leZimbabwe akukalungisiswa.
Imbangela eyiyo ekathi senza imali yethu ihlale incindizelo, ihlale ingelamandla nxa sesikhangela amanye ezinye izimali zamanye amazwe. Imbangela lezo zilokhu zikhona.
Kodwa enye ingcwethi engusomabhizimusi eHarare umnumzana Simbarashe Masiringosi uthi uyathemba ukuba imali le izanceda umnotho weZimbabwe.
So nxa sokwenzwe so ukuthi sokulama smaller denominations awemali kuyasiza kakhulu, kawusahamba uthwele inqumbi yemali.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima sezixwayise abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka ekhangelelwe ukubulala izifuyo eziningi. Sikhuluma nje amadlelo kawasekho ezigabeni zelizwe ezichiyeneyo ezigoqela ezemathebelele North leSouth, kanti lamadamu lawo asesitsha. Ngaphandle kokudla kwenkomo okufana lotshani lokunye okuthengwayo, abalimi bakhuthazwa ukuthi baphe inkomo imolasis leSawuto. Nansi ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo echasisa ukuthi isawuto libaluleke ngani ezifuyweni.
Liqakathekile kabili. Okokuqala, la uyazi ntongamile ukuthi ungadla inyama lesawuto kakhulu usuzafuna ukokunatha, ukuthi wehlise ngakho, ukuthi wentshise ngakho. Soke ukuze isisu senkomo sisebenze ngokupheleleyo sidinga amanzi. So itswayisi lisebenzisa ukuthi ngoba inkomo ziyathanda ukulikhotha, kodwa zingalikhotha sezidinga amanzi ukuthi ziyethola amanzi. Khonokuyana kuyancedisa ukuthi isisu senkomo sisebenze senelisa ukugaya ukudla konke inkomo yakho ekudlayo. Okwesibili, because nxa ilahla amanzi khona phana inkomo, amanzi lana aphuma lalokhu esingathi ngama-minerals emzimbeni wenkomo. So itswayi liyancedisa ukuthi libe libuyisela lokho kulahlwe yinkomo nxa kuyikuthi isilahle ubulongwe lomthambiso. So ke itswayi liqakatheke ngaleyo ndlela, liyancedisa kakhulu ukuthi inkomo zikhwabithe amanzi. Amanzi wona nxa ethe sesemzimbeni yenkomo abe yinto eqakatheke kakhulu ekuncediseni ukuthi ukudlo inike khona yenelise ukuthi ikugaye kungene emzimbeni wayo.
Nxa sesikhangela imikhuhlane engahlasela inkomo ngalesi sikhathi sendlala, babankomo yiphi abalimi abamele bayiqaphele?
Imbalwa ntungameli, ngathi nje kusukisela ekupheleni komnyaka kusizayo ekuqaleni kwawo, bese kuvele kuvuke umkhuhlane abawubiza bethi i-January disease kumbe ngesikhiwa i-telerosis. Umkhuhlane lo ubangwa yimkhaza. Kule mkhaza leva mokuba sendleleni yenkomo. Iyingozi kakhulu limkhaza ngoba ithwala umkhuhlane uthiwa yi-telerosis. So into eqakathekileyo kakhulu ukuthi lanxa sisesimweni esibi esifana lalesi into okungafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelele ukuthi sizidibhisa zithole idibha umzimba wonke lasendlebeni ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-nepsack kodwa linanzelele ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte khonokhyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-telerosis ebangwa yimkhaza omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza kuthiwa yi-heart water i-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha isisenza ngani iyaqhatsha ingani iyaphambana ikhanda kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza wesosoba lomunye othiwa yi-red water lawo-ke ngumkhuhlane futhi ongena esifuyweni ngendaba yomkhazi kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria umkhuhlane njengabo mkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter kulo mkhuhlane futhi obangwa zimiyane i-lumpy skin imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela i-quarter evil i-lumpy skin the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine
umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima sixoxela eNairobi kwele Kenya kweziphathelane leMelika oyengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe alubana ethe wanqoba kukhetho oluzayo wabuyela esikhundleni sikamongameli uluhlu lwabantu abacatshangelwa ukuthi yibo abakhangelwe nguTrump lulabantu abedlula kancane abalithumi abagoqela unkosikazi Kristi Noem, umnumzana Byron Donalds, unkosikazi Elise Stefanik, kanye lonkosikazi Tulsi Gabbard. Kodwa ababikwa bekhokhela kulolu luhlu ngabensundu ababili abathi umnumzana Tim Scott kanye lomnumzana Ben Carson. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi mina engiboneka Thesi ayengakhetha umuntu omnyama okwakathesi angiboni mina kumnceda ngoba amacala akhe amaningi angantu asechisa at the wrong time sibona ukuthi wabhadaliswa izimali izigidi lezigidi eziningi ngendaba zakhe ze-New York zokuqila amabhanga lokuthatha izimali eqamba amanga so that is not a good indication ukuthi izinto zakhe zizahamba kuhle but ama-elections ahlupha ngokuthi awusozi wabakwazi afanana sometimes le weather ngoba i-weather you can say izaba nje but kusasa kuthole ilanga likho or izulu liyana the whole day so yeah ukuthi afake uCarson njenge-running mate efuna ukuthatha i-black vote or abantu abansundu is going to be something that is deciding factor but angiboni mina ukuthi uyangena this time engafaka Mr. Carson abanye abakhona embabonayo bangani njengama-India o-Vivek lo mama lwana owe-South Carolina u-Nikki Haley labanye o-Tim Scott labo mbona ngathiwa bangakhethwa khonapha to be his running mate
ukukhethwa kukamnumzana Carson nxa engakhethwa ukuthi abe ngumsekeli kamnumzana Trump ubona kunganceda na ukuthi abantu abensundu bavotele umnumzana Trump.
Ukuthi election iza banjani uDonald Trump sele vice president omnyama, uzaba inkinga lapha for upresident Biden, ngoba kathesi sibona ngantho ama Republicans are very effectively pushing izinto ze immigration le law and order, bese sebekhohliwe ngendaba zokuthi uTrump wabulalisa amapolisa at the Capitol. So into engiyibonayo mina is just ukuthi abantu esingathi ngamakhiwa bafuna umuntu ozanceda ebona like they had the America for the past 200 or something years.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Ohio konapha eMelika. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lonyaka kunanzwa iminyaka elishumi lokhu kwabekwayo umthetho we-Centre Paul Simon Water for the World Act lapha eMelika. Lo mthetho wanikwa ibizo leqhawe lezombusazwe kuleli lizwe owabona inkinga ezazizaba khona kwela kusasa eziphathelane lamanzi emhlabeni jikelele. Wakhuthaza ukubana kuthathwe amanyathelo okulungisisa lolu hlupho. USenator Simon wasungula umkhankaso ethalele ephalamende ele-US Congress wokuthi kusungulwe ihlelo emhlabeni jikelele zokutholisa uzulu ikakhulu emazweni asathuthukayo amanzi ahlanzekileyo. Ekhuluma ngemva kokwethekelela kwakhe elwandle olwe-Sea of Aral, uSenator Simon wathi ayekubonile ngokutsha kwamanzi ngesigudumezi kwakumenza esabele ukuthi lokhu kwakuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane lokududulwa kwabantu ngenxa yokuswela amanzi ahlanzekileyo khonapha eMelika kanye lakwamanye amazwe. Lokhu kugcizelelwe ngumqondisi wohlangothi lukarhulumente weMelika oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo oluphuthumayo olwe-USAID, unkosikazi Samantha Power. Lanxa uSenator Simon angazange waphila ukubona lo mthetho ubekwa, idale lephalamende ele-Congress lagcina livumelana ukwethulwa komthetho owe-Senator Paul Simon Water for the Poor Act ngomnyaka 2005 ngemva kokuhlozisisa lokudonselana okukhulu. Inhloso yawo kwakuyikuphuma la macebo lenhlelo zokuthi uzulu kwamanye amazwe asathuthukayo enelise ukufinyelela amanzi ahlanzekileyo kalula phansi kwenhlelo zokuphathisa amanye amazwe omhlaba ikakhulu anyelamali yokuqhuba lezi nhlelo. Ngemva kweminyaka ethuba munemunye kwethulwe omunye umthetho owedalela ephalamende wokwengezelela lokuguqula owe-Paul Simon Water for the Poor Act ususiba umthetho owe-Water for the World Act uzoguqela ukuthuliswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo lokuhlambululwa kwalawo aphuma ezambuzini ukuphathisa inhlelo eze-water, sanitation and hygiene emhlabeni jikelele. Ziqondiswa ngabohlangothi olwe-US Agency for International Development, USAID. Kusukisela umthetho owe-Water for the World Act wethulwayo, uhlangothi lwami solwenelise ukuphathisa izigidi eziphezu kwamashumi amane, 42 million zabantu ukuba bathole amanzi ahlanzekileyo. Kutsho umqondisi we-USAID, unkosikazi Power. Laloba kwenziwe yonke le imizamo kuzokubela namhlanje ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele, lokho kuludubo olwethusayo ikakhulu emazweni ampofu. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ibika ukubana ilokwesabela ukubana udubo lokuswelakala kwamanzi luzadala inhlupho zokududulwa kwabantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 700 million bebanjwa ngamandla ukusuka emizini yabo eminyakeni elishumi elandelayo phansi kwenhlelo zeMelika zokuphathisa uzulu wasemhlabeni ngamanzi kususela ngomnyaka 2008. I-USAID yenelise ukunceda izigidi ezingamashumi ayisikhombisa 70 million ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa. Yancedisa ukutholisa izigidi eziphezu kwamashumi amahlanu 55 million zabantu ukwakha izambuzi. Unkosikazi Power uqhubeka ethi, siyathembisa ukuzinikela kwethu njengeMelika uqhubeka siguquzela ukutholiswa kwabantu abampofu amanzi ngoba kulilungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sogu isikhathi sembiko yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, bingelele linjani lapho, linjani lapho ekhaya. Hey, ngingibuze nami lapho Studio 7, kanti indaba leyenziwa umnangakho ekhaya. Ngeyani kade kuphazamisa abantu besika, ubaba lo ofunani kade ebantwini. Wayengalungiswa kwakuwo khona le Mpumalanga. Ikile abantu besintwini bezilungisele udaba lwabo. Wayengakhulumi ngegrawundi, wabulala khona abantu. Ima ungena zonke indawo, uhambe wela njengempukane wela phakathi kwekhaya. Njani lo baba lo kahle kahle? Ayi lo baba lo kahle ngqondo. Ubaba umdala ongaba lekhanda elimhlophe ngathi impuphu shuwa. Ebelokhu eseyeva njengengane encane.
Studio 7, basakazi bethu bezindaba abahla, niyaphila. Eze wavuma umnangakho kudala, uyehluleki izoluvumile uqale uyaletha kunandlala izoluvumile wathi indlala ikho. Okuseleyo kulandelayo ukuthi evume nje ukuthi yena uyehluleki umbuso yomehlula. Ebehluleki oko angazi ukuthi wayengaresayini, mara one day uyeresayinile ngoba umbuso yomehlula. Elinye lamalanga uyovuma ngoba seqalele ukuvuma ukuthi hayi indlala esithuni. Uyehluleki uyabona ukuthi isihlangu asigqokile bengigqoka u-9 mara sewugqoka u-7 uzaze evume nje ukudala. Lo mbuso azowakhe uyabhinyela nje into engamkwani.
Le ndaba yaboso kunamakhansela yokuncisha abantu ukudla emakhaya, bakhetha abantu ukuthi abafoteli lo mbuso wabo obusayo. Sibona isixhwale kakhulu bantu bakithi. Kumele ukuthi manje kuthathelwe amanyathelo ngendaba leyo. Kudala baziqhenya bazenzela umathanda bencisha abantu abahluphekile ukudla ngoba abafoteli bandla labo. Akusiwona umthetho lo, akusiwo umthetho total welizwe lo obekiwile. Sifuna ukuthi naye lo president lo obusayo manje akasitshela ukuthi kahle kahle umbuso wakhe lokungani uncisha ukhetha abantu abavotela bona labantu abangavoteli bona. Sizwe naye lo president ukuthi kungumthetho na ebandleni lakhe kulo mbuso wakhe obusayo, ngoba thina sikwazi lokho. Sikuyasimangaza kakhulu ento kuzwisa ubuhlungu ukuthi kuncishwe abantu abalambileyo. Bona bosobhuku nabokhansela labo bathatha amasaka, uthola umuntu oyi-1 athethe amasaka ayi-10 ayembhubha ahambisa emzini wakhe. So kuyinto kumele ukuthi siyilungiseni yonke leyo, sizwisise. And futhi baboshwe labo bantu ngomthetho, ngoba iselegal ba-abuse abantu, ise-crime lento abayenzayo elizweni. Wonke amazwe abeke ukuthi ubani uvotela bani. Wonke amazwe angaphandle lapho abantu banikeza ukudla for mahhala, kungakhethelekile ukuthi uvotela liphi bandla. So ngapha songathi sokunobandlululo olukhulu kakhulu. So akulungiswe lokhu makhawakithi, ngoba isizwe sakithi sesiwufile and siyazi ukuthi futhi sibulawa yona lo mbuso busayo nabantu bawo. Iyona le nto esiyikhuluma ukuthi lo mbuso ubulala ilizwe ngoba ugovernment wakhona kunanto ayenzayo.
Sanibona basakazi abathandekayo. Ugashini ngala eGoli Alice Park, Alice North. Nangishabanga wachitha isithi nifuna ukufaka abantu abathandwa ngabantu, kodwa abathandwa ngabantu sibefakiwe. Wayichitha isisi, wayichitha kase wabaleka ufolo lokhuzana uShamisa wabaleka, wayichitha uShabanga. Kana manje uthi ecwaka jabu sehamba ngeemoto lezi ale mali abamnikeza yona. Ngiyacabanga ukuthi uyahamba iyaphela le mali, uzovumbuka futhi esenelinye iqhinga futhi. Usadinga nje iqembu nje linye lengathi lime kahle, ahambe futhi ayogilisa thule futhi imali futhi ngapha kulokhu kuzana uPF. Hayi wesiphupho kumfo, angazi ukuthi unkosikazi wakho lengane yakho sikubona kanjani uma uhlele endlini ukuthi kwazi isiphupho kumfo. I wish le odinga famba nje ufika kuwisiphupho mntana baba. Kale mfundo onayo ayikusebenzeli noma ungahamba emhlabeni, uhlale ukwazi ukuthi ukuthi imbi ngendlela esimangaliso isiphupho esinzima bafo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukusithumela owakho umbono, nanzi inombolo +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo sikuthumele izindaba zethu, ungafaka isicelo kunombolo efanayo +1 202 465 0318.
ukuthi woza woza Friday my darling woza Friday umsebenzi ubokile
kuhlelo woza Friday liviki sihamba lomculi kamasikandi odabuka kwamahlaba ithwale usuka lentombi emnyama ephethe ingoma zakhe ezimbili ezintsha linsizwa icula ikwele South Africa.
Ngidabuka efela busi kogodlwa omnyama omahlaba ithwale isigodi sangakithi kusegwenyini emculweni ngiqale ngo 2022
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngilawo ama-CD kulabo abafuna ukudownloada ziyatholakala uma kuphela lenyanga leyo inamba zami zithi 064-152-9196 yizo inamba zami lezi engitholakala kizo zefoni ngise-South Africa. Bengicela ukuthi kulabo abafisa ukungisponsor noma abafisa ukungisiza ngomculo wami uqhubekele phambili izandla zivulekile bengakhululeka bengisize.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Abalandeli ngibathembisa lukhulu kukhulu okuzayo bengicela ukuthi nje banginikeze ithuba bangibekezelele ngoba kukhulu okuzayo futhi utshintsho engizalayo lukhulu kakhulu.
Ngiboshiwe ngisejele Ngiboshiwe kale mina Ngiboshiwe ngisejele Ngiboshiwe kale mina Ngiboshiwe ngisejele Ngiboshiwe kale mina Uthi wangabulala umfowethu Hayi mina ngazi lokho Uthi wangina ngahlubule Hayi
Usuka madoda ngusoka lentombi emnyama sigqibela uhlelo lwethu ehlabelake kamnandi lapho insizwa yakomahlaba ithwale kogodlwayo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizakhangela khona ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi yiZiki. sizikhangele sikhangele bezihamba phambili njalo singakehlukani incwadi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla kanti sokwethulwa imali yeZimbabwe entsha olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.